Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri, chivabvu 7, 2019. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti yezvimwe zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Challenge yatinayo se-education sector right now. Ukatarisa maboarding schools. Kana tikati mwana ngaarambe achibhadhara a certain amount, chikoro kuti chisasteine mwana iyeye ari muboarding, zvinoita problem.
Zvikoro zvovhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachiti zvinhu zvakavaomera.
Vamwe vesa vatinawo, vamwe vazeri kudzimba uku varinotyo kuuya pano, vamwe nokushaya nendarama yekuti auye kuzosvika pano kuti adi awane kuzova kuzomirira akatarisana nechi nokuda ndarama yake yaakashandira kare, haisi yekuti chikwereti.
Vari pamudyandigere vakamboshandira kanzuri yeHarare voratidzira paTown House.
Paburitswa mitumbi yevanhu vanokwana kuita vashanu, kwozoita vanhu vanoita mana ndo vakaonekwa vakakwara vakaendeswa kuchipatara.
Vamwe vanhu vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi weNugget Mine kuMatogo District pedyo neBulawayo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota runoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vanoti zvikoro zvose kuchipinge nechimanimani zvakawirwa nedambudziko redutu mupengo remhepo nemafashamo emvura kana kuti cyclone Idai zvavhurwa. Vanhu vainge vachigara pazvikoro izvi mushure mekupusirwa dzimba vakapiwa matende vakabviswa vachiendeswa kune dzimwe nzvimbo. Kwete tinzwe nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata vaMavhima.
Ndapedza zuva rese ndiri muchimanimani, because chimanimani ndo yakanyanya kuita hit necyclone. I wanted to assure myself kuti zvikoro zvavhurwa and my facilities are right pazvikoro zvese. And I am glad to say kuti indeed zvikoro zvese zvavhura. And there is a lot of progress in the reconstruction. Pane mama schools ataisa ma temporary structures, but basically I am happy kuti all our schools are functional right now.
Saka hapana chikoro chisina kuvhurwa pane zvakawirwa nedambudziko recyclone izvi?
Hapana chikoro chisina kuvhurwa. Ndatanga nekuenda pangangu, and if you remember very well, Ngangu was one of those areas that was severely devastated. But I was very happy to find with secondary school we had almost 80% vana vadzoka. Then the primary school we were over 90% vana vadzoka. Primary school inonzi Ndangu, secondary school inonzi Chimanimani High School. And I'm also happy to say at all the schools that we went to, there is a lot of progress in terms of finishing off the ablutions.
Ko pachao Siluanga apa zviri kufamba sei muzvinafundo maVhima?
St. Charles Luanga vana vese vakanga vari muboarding vakatsvagirwa nzvimbo kune zvimwe zvikoro. Vakuru vekuminisitry of primary and secondary education vana vamudzawazi, who is our chief director responsible for primary, secondary and non-formal education, pamwe chete na provincial education director vashumba nestaff yavo vakasevenza together with the Catholic Church, ndiyo responsible authority ya Charles Luanga. pamwe chete ne SDC yepa Charles Luanga kuita placement na vese vanga vari boarding in alternative schools. My day scholars epa Charles Luanga, we had about 8 Made scholars. Vari kuramba vachienda pachikoro ipapo.
Tichitarisawo kune zvimwe zvikoro, vabereki vari kuchema chemawo kuti mari dzinenge dzakawedzerwa. Uye zvinhu zviri kuti dhurei zvakaita sezvekudya izvine mauniform. Munoona senya mambodzwa here chichemo ichi?
Chichemo chavabereki tinochinzwa zvikuru. Ndi chichemo chiri national. Chichemo chinoti ngatigadzirisei our macroeconomic situation in Zimbabwe. Saka isu sehurumende tinofanira kutarisa ipapo kuti tinogona kugadzirisa sei our macroeconomic situation. Kuitira kuti tikwanise kuti vanhu vemuZimbabwe vagarewo zvakanaka uye kuti vakwanise kuendesa vana vavo kuchikoro zvakanaka. Challenge yatinayo se-education sector right now, ukatarisa maboarding schools, kana tikati mwana ngaarambe achibhadhara a certain amount, chikoro kuti chisasteine mwana iyeye ari muboarding, zvinoita problem, panoita challenge hombe. Nepamusana pekuti zvimwe zvinhu zvese zviri kukwira. Saka zvikoro tinenge tichivanzwisisa kuti vari kutaura kuti chii, but at the same time tinonzwisisa zvakare vabereki.
Gurukota rinoona nezvedzidzo muzvinafundo Paul Mavhima vari parunhare kuchipinge naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, mutauriri weMDC vaJacob Mafume vanoti zvikoro zvavhurwa zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzedzidzo. Mumashoko avo kuvatori venhau vaMafume vati vabereki vazhinji havasi kukwanisa kubhadhara mari dzechikoro nekuti mihoro yavo haisi kuwedzerwa. Vati wevarairidzi vari kuchema-chemawo nekushaya mari. Bato iri rati zviri nani kuti varairidzi vabhadharwe nemadhora ekuAmerica sezvo maRTGS ari kushaya simba zuva nezuva. Tichiri panyaya yekuvhurwa kwezvikoro iyi, paitawo gakava munyika panyaya yekuti vana vane vabereki vasina kubhadhara mari yechikoro vodzingwa here kana kuti kwete, zvikuru vanodzidza vachigara pazvikoro kana kuti mabhodha. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Kunyange hazvo mutemo usingabvumire kuti vakuru vezvikoro vadzinge vana vanenge vasina kubhadharirwa mari yechikoro, vamwe vabereki vanoti vanotsigira kudzingwa kwevana vanenge vasina kubhadhara, zvikuru vanodzidza vachigara pachikoro. Ongororo yaitwa neStudio 7 nhasi nanezuro mudunhu reMashonaland West inoratidza kuti zvikoro zvakawanda zvanga zvisingatambire vana vanenge vasina kupedza kubhadhara mari dzinodikanwa dzose. Semuenzaniso, pachikoro chechinoya hai, vana vari kusungirwa kubhadhara mari inosvika chiuru chemadhora nemadhora makumi manomwe kana kuti 1070 kumwana anodzidza achigara pachikoro, asi mwana anodzidza achibva kumba ari kubhadhara madhora zana nemakumi matanhatu patemu. Pamari yose iyi, mari isingabvumirwe nemutemo kuti mwana asadzingirwe madhora makumi maviri chete. Amai Ngondo, avo vane mwana ari pachikoro chemuchinoi, vanoti vabereki vanofanirwa kubhadhara mari yose kuti chikoro chikwanise kutenga zvekudya zvevana zvakavakwanira. Amai Ngondo vanoti zvinhu zvekudya zviri kukwira zuva nezuva, nekudaro vabereki ngavabhadhare mari yose.
Especially vepachinoi hai, vari right chaizvo. Tingarwadzi vedu sevabereki because mari iri kunetsa, but otherwise vari right chaizvo. Because ndikonza mwana wangu inini ndabhadhara school fees yakakwana nearly 1110 umwe munhu woya ne 500 woda kuti mwana wake akaseptwa, ino wangu akaseptwawo zviri unfair because wangu akabhadhara yese mari ichabhajeti wanotenga chikafu. Indi inenge ikawanda ndeyangu, yake inenge yapera. Chikafu chedu chiri kukwira anytime nenyaya yebhondi. Saka mufanira kungonzwisisa kuti tikabhadhara maschool fees edu tese vane mabhodha kabhajeti inenge chakawanda, wanotenga zvinhu zvakawanda.
Amai Ngondo vanoti vabereki vasingakwanise mari yekuti mwana adzidza achigara pachikoro vanofanirwa kuendesa vana pazvikoro zvemurukisheni izvo zvakachipa.
Inini semubereki ndaomerwa neupenyu, ndinoziva homwe yangu. Kana ndaona kuti hazvichaita kuti mwana wangu ndichimuendesa kubhodhingi, hachakwanisi. Kune maschools ari mulokesheni, ndinomuisa mulokesheni, odzidza kulokesheni. Kwaanobva kumba achienda kuchikoro everyday. Rather than kuti ndisoronetsana nechikwereti chemari yakawanda chekuda kungonzi mwana wangu ari kuita bhodhingi, ini ndinoenda kutadza kumaneja homwe yangu.
Izvo zvinotsigirwa nemumwe mubereki amai Trish munoda wafa avanoti vakaendesa vana vavo kunodzidza kumusha sezvo vainge vasakwanise kubhadhara mari dzinobhadharwa mumaguta zvikuru sei mari dzemalevhi. Amai munoda wafa vanoti kumamisha zviri nyore kutaurirana nemukuru wechikoro kuti munhu anobhadhara sei mari pane mumaguta. Vamwe vabereki vakaita saamai Petunia Rwambiwa vanoti nekuda kwekuti zvinhu zvakaomera vanhu sezvo mari dzemihoro dzisina kuwedzerwa, vabereki vanofanirwa kupiwa nguva yekuti vabhadhare vana vachienda kuchikoro.
Hapana kana mubereki anoda kuti mwana aende kuchikoro asingabhadhari. Mari dzedu hadzina kuwedzerwa but mafees akawedzerwa.
Amai Spiwe Jeko avo vane mwana anodzidza kuSt Albans vanoti vabereki ngavapiwe nguva yekubhadharira vana vachienda kuchikoro sezvo mutemo usingabvumire kuti vana vadzingwe kuchikoro. Amai Jeko vanoti ibasa rechikoro kuti vapiwe mari nevabereki.
Mwana afanira kudzidza responsibility yechikoro yekufunga mubereki.
Mukuru wepachikoro chechinoi hai vasevia Mutopa vanoti vari kudzinga vana vasina kubhadharirwa mari yose yechikoro sedano rakatorwa nevabereki. Vamutopa vanoti mutoro wavo kuchengeta vana vasingazive nenzara uye mutoro wevabereki kubhadhara mari yose yechikoro kuti vakwanise kuchengeta vana. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chiguriwa.
Vaimbove vashandi vekanzuri yaHarare avave pamudyandigere varatidzira patownhouse nhasi vachiti havasi kufara nekusatambiriswa mari kwemakore akawanda. Izvi zviri kuuyawo apo pane mashoko ekuti makambani akawanda kusanganisira ehurumende ari kutora mari yevashandi asi vasingaiendesei kuNational Social Security Authority kana kuti kuNASA. Mutori wedu wenhau Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vaimbo vavashandi vekanzuro ava vati vacharatidzira kwemazuva maviri vachitsutsumwa nenyaya yekuti havasi kuwana mari dzavo sezvo vari kuudzwa nelocal authority pensions fund kuti kanzuro haisi kuendesa mari yairi kubatira vashandi kwairi. Vamwe vari kutungamira vari kuratidzira ava vaRuben Marime vati zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka.
Vamwe vesa vatinawo vamwe vazeri kudzimba uku varinotyoka kuuya pano vamwe nokushayana ndarama yekuti auye kuzosvika pano kuti adi awane kuzova kuzomirira akatarisana nechi nokuda ndarama yake yaakashandira kare. Haisi yekuti chikwereti ichi, hachisi chikwereti chatiri kuda isu. It's our cash yatanga tichibvisa every month ichibatwa uchinzi ndiye uchazotya wamira basa wakushandisawo yayako yeupenyu. Hatisi kureva kuti kuda chikwereti.
VaJosephat Malianga vanoti vakashandira kanzuru kwemakore makumi matatu vanoti vafamba kubva kumusha weHopley netsoka uye vanoti mhuri yavo iri kudya nhoko dzezvironda.
Tabva netsoka kuHopley, munokuziva kuHopley kusvika panapa ndikutoshaya kuti kudzoka kwacho ndodzoka sei ndiri pano. Vana kuchikoro havasi kuenda, chikafu mumba hamuna, kana inini wacho pano chikafu hapana.
VaFinias Chipane Muradzikwa vakamiswa basa muna 2014 vaudza Studio 7 kuti vanotoshaya mari yekutenga mapiritsi eBPA pamwedzi. VaMuradzikwa vanotiwo vazukuru vavo vatanhatu vavanochengeta nevana vaviri havachatoendi kuchikoro sezvo vasina pekubata.
Nekuhamba naye ndabva kuHopili ngetsoka, zvinozvi ndiropetuka futi ngetsoka kuHopili. Izvozvi mburi yangu iri kutotambudzika zvinezvi. Nevadzukuru vangu vari kutotambudzika. Ndine vadzukuru vanokwana 6 vendinofundisa chikoro, vana vanokwana 2 vendinofundisa chikoro, vakatoshaya kutoende kuchikoro ngendaa yemari kuti ndinozi ndiri pengineer pasina upengineer wacho.
VaErasmus Moyo vanoti pahurukuro dzavakamboita nekanzuri vakavimbiswa kupiwa pekuvaka asi ivo vanoti vanoda mari dzavo.
Unopiwa stendi sei mupurazi yakangoita sango maunosvika wenzi ndopenyu pana pamuno unopiwa.
Mutauriri wekanzuru vaMichael Chideme vanakurira nyoka kuLAPF. VaChideme vaudza Studio 7 parunare kuti vaimbova vashandi vekanzuru vanofanirwa kuenda kulocal authority pensions fund vachiti kanzuru ndokwayakaendesa mari dzevashandi. Kunyange hazvo Studio 7 isina kukwanisa kutaura neLAPF, mutauriri weInsurance and Pensions Commission, Valoid Gumbo, vati makanzuru mazhinji asi kubatira mari dzemudyandigeri dzavanobatira vashandi. Vagumbo vati makanzuro ane chikwereti chinosvika mamiriyoni mazana maviri kuLAPF. Vatiwo makambani mazhinji munyika ari kubatira vashandi mari asi vasingaendesi mari yacho, izvo zvinozoita kuti vashandi pavanoenda kumudyandigeri vasawana mari. Zvichakadaro, Insurance Pensions Commission kana kuti IPEC inotiwo kune makambani akawanda kusanganisira hurumende vari kutora mari dzevashandi vachitindedze mudyandigeri asi vasiri kudziendesa kunasa. Mari iyi inonzi yasvika pamamiriyoni mazana matanhatu nemakumi matatu nemashanu kana kuti RTGS 635 miriyoni. Gweta, uye vari nyanzvi munyaya dzemutemo yevashandi vaRogers Matsikidze, vati zviri kuitwa nevemakambani aya imhosva pamutemo.
Izvozvo NASA ine masimba ekuvasungisa kumatare dzemhosva. Nekuti mari iyoyo inenge yava yeNASA, ende NASA ndo inofanirwa kupiwa mari iyoyo.
Vachitaurawo neStudio 7, kurukota rezvevashandi Dr. Sekai Nzenza, vati vari kunetsekana nemari yemudyandigeri iri kupohwa vashandi, nekudaro vakanyorera gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube kuti vaonewo kuti pane mari yavangawedzera here vari pamudyandigeri ava.
Saka ini ndakaizwa chitemo ichochi kuvanobata nezvemari, Professor Mutuli, kuti vanhu vari kurwadzikana mamadiwo kuti wedzerei, pane kaka kuti wedzerei katakaita kumasivu 7. Remember tichipa cushioning allowance ya January to March, tichizoti wedzereizve from March kusvika December chai, although kumasivu 7 tichazoreviewa futi muna July. Asi kune vane mudyandigeri zvochokwadi kune chichemo ndochatakasvitsawo kune vanochengeta mari.
Vari pamudyandigeri vakawanda vari kunonga svosve nemuromo zvichikonzerwawo nenyaya yekuti mitengo yezvinhu iri kuramba ichiwedzerwa, uko mari dzavo dzichishaya simba, vamwe vasiri kutotambiriswa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Basa riri kuenderera mberi kuedza kuburitsa vanhu vanofungidzirwa kuti vakavharirwa pasi mushure mekudhirika kwemumwe mugodhi uri pedyo neNugget Mine kuMatovo District, pedyo neguta reBulawayo. Mutoro wedu wenhau Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Pasvika Studio 7 panzvimbo yenguva dzemangwanani, hamanesha Mwari pamwe nevakuru vakuru vemapazi akasiyana-siyana ehurumende vange vakaungana panzvimbo iyi vachisa musoro pamwe kuti votora gwara ripi. Patabva panzvimbo iyi panguva dzemasikati, vamwe vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo vachitungamirwa nemasoja pamwe nemapazi akasiyana-siyana ehurumende vange vapinda mumugodhi uyu vachiedza kuona kuti kuchine vanhu varimo here. Mukuru webazi rezvezvicherwa mudunhu reMatabeleland South vatichaona Makuza vatsanangura kuti pari zvino pane mitumbi mishanu yakaburitswa uye pane vanhu vana vakakuvara asi vakakwanisa kubuda nezuro mangwanani mushure mekunge mugodhi uyu wadhirikira nemusi wesvondo.
Paburitswa mitumbi yevanhu vanokwana kuita vashanu, kwozoita vanhu vanoita mana ndo vakaonekwa vakakwara vakaendeswa kuchipatara kuti vanorapiwa. Mumwe chete ndiye abuda asina kukwara. Saka zvichireva kuti zvone tiri kuramba tichitarisa. Pari zvino tanera ravari kushanda vari kuedza kurivhura kuti vaone kuti zvone kuti kumberi kune vanhu vachimo vakadonherwa nematombo kana kuti vachiri vapenyu.
Vamwe vapinda mumugodhi uyu vasina kuda kutaura pamhepo vaudza Studio 7 kuti vaona mitumbi yevanhu asi havana kukwanisa kuziva kuti mingani. Mumwe mudzimai, amai Maria Ncube, vachema zvinonzwisa tsitsi mushure mekunge vaona bhachi ravatendere murume wavo pakati pembatya dzakasiyana-siyana dzange dzichiburitswa kubva mumugodhi uyu. Murume waamai Ncube anofungidzirwa kuti ari pakati pemitumbi misere isati yaburitswa kubva mumugodhi uyu. Vameluleki Mbano, avo vaishanda paNugget Mine isati yavharwa gore rapera, vatise maonero avo chimwe chezvakakonzera tsaona iyi inyaya yekuti vanhu vanorarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo mutemo vari kuregerwa vachiita madiro ajojina izvo zvinoita kuti vachere kusvika nzvimbo dzavanenge vachichera dzadhirikira.
Tsaona iyi maonero andokuita tingavabudisa nhasi tikameka sure kuti vabuda. But the next thing, vanhu vari kuchera panapa, vanhu vari kubva nzvimbo dzakasiyana siyana. Tingavabisa tikasiya makomba akashama ari maviri. Asi nemari dzavari kuona vanhu zvinoita kuti tababudisa nhasi tikaenda kudzimba dzedu tichadaidzwa futi after 2 days pafira vanhu. Chiripo our best solution yatokufunga tikaona kuti hapasina vanhu ari pasi. Kungodaidza kusikavheta yofushira makomba iwawo.
Gurukota redunhu reMatabeleland South paAbednego Ncube avambosvikawo panzvimbo iyi vati kunyange hazvo kuita zvezvicherwa riri basa riri kuraramisa vechidiki vakawanda, mitemo yenyika inofanirwa kutevedzerwa. Vakurudzira mapurisa kuti vaite basa ravo nemazvo vasunge avo vanenge vachiita zvisiri pamutemo. Izvo zvatsigirwa naamai Swangi Nkosi Ncube vanove kanzura weward 25 munove munzvimbo mune mugodhi uyu avo vati zvinorwadza zvikuru kurasikirwa neupenyu nenzira yakadai.
Ndiri kuvhomerana nazvo izvo zvataura naresident minister kuti mutemo mapurisa nemasocha tinofanira kushandisana tiri tese tiise mutemo wakasimba.
Nekuda kwekusamira zvakanaka kwezveupfumi munyika, vanhu vakawanda kunyanya vechidiki vari kurarama nekuchera goridhe zvisiri pamutemo uye nguva nenguva vamwe vavo vanofambisaona dzemumigodhi iyi. Vanhu vanosvika 20 nevanomwe vakafa muna kukadzi mushure mekunge mumwe mugodhi wazara mvura vari mukati mawo kubattlefields pedyo nedhorobha rekadoma. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanyorerana chibvumirano chekushanda pamwe chete nevamwe vatungamiri munyaya dzekuchengetedzwa kwenzou. Musangano uyu vanga uchiitirwa kuBotswana uchinzi Kasane Elephant Summit vari mugungano rinonzi Kavango Zambezi. Nyika dziri mugungano iri dzine vatungamiri vanga vari pamusangano uyu dzinoti Angola, Botswana, Namibia, Zambia neZimbabwe. Nyika idzi dziri kuedza kubuda nechisungo chekuti dzibvumidzwe kutengesa nyanga dzenzou pamberi pemusangano mukuru weConvention of International Trade on Endangered Species in Flora and Fauna. Musangano weukasane wakatanga nemusi wechishanu svondorapera. CITES iri kurambidza kutengeswa kwenyanga dzenzou ichityira kuti dzinozourayiwa zvisiri pamutemo dzichiguma dzapedzwa dzose pasi rino. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo Malawi iri kuita gadziriro yesarudzo mukupera kwemwedzi uno, vari kukwikwidza musarudzo idzi vanoti vari kukanganiswa kutsvaga rutsigiro nenyaya yekuti dzimwe nzvimbo munyika iyi dzakawirwa nedambudziko redutu mupengo recyclone Idai. Vamwe vanhu vanonzi vakaeredzerwa magwaro ekuvhotesa nemvura uye vamwe vave muhupoteri. Mukuru wesangano revasori muAmerica reFBI vaChristopher Ray vaudza dare repamusoro reSenate kuti havana humbo hwekuti pane vamwe vesangano ravo vakasora mutungamiri wenyika vaDonald Trump apo vaitsvaga rutsigiro. Izvi zviri kupesana nemashoko emuchuchisi mukuru wehurumende vaChris Barr avo vakati vari kuda kuti nyaya yekuti vaTrump vaisorwa iferefetwe. Zvinhu zvinonzi zviri kuramba zvichienda kumawere munyaya dzezveupfumi munyika zvichionekwa nekushayikwa kwemafuta edzimotokari, kushayikwa kwemari yekunze pamwe nekukwira kwemutengo yezvinhu. Vamwe vanoti huori munyika ndihwo honzeri hombe mumatambudziko aya ayo anonzi ari kusunga vanhu zvikuru varombo zuva nezuva vachipomera hurumende kutarisa rutivi panoitwa huori uhu. Vaimbo vegurukota rezveupfumi muhurumende yemubatanidzwa uye vari mutevedzeri wasachigaro webato reMDC vatendai biti vanoti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusafambiswa zvakanaka kwehurumende nevari kuitungamira. Vabiti vanoti huori sehwavanoti huri kuitwa kukambani yehurumende yeZinara huri kurebwa huchitambarara munyika izvo zvave kukanganisa kukura kweupfumi.
Chiripo apa vajonga ndechekuti hurumende iyi nemukuru wayo nanga vakoniwa nyika iyi yavaramba, vatadza kumhanyisa upfumi, vatadza kumhanyisa nyika. Chatadzisa kuti tifambe inyaya yekuti kune vanhu vari kudya, kune vanhu vari kudzova mari yeZimbabwe neziya revashandi.
Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo matambudziko ari munyika ari kunyanya kukonzerwa nekushayikwa kwechivimbo muhurumende kune vanoda kutanga mabhizimusi avo kana kudyara mari dzavo munyika.
Zvinhu hazvina kumira zvakanaka macroeconomically, nyaya dzeconfidence dzichiri a bit low, saka zviri kuafekta mafambiro anoita upfumi hwenyika. There is a trust deficit, there is a confidence crisis munyika.
Nyanzvi munyaya dzevashandi nembabasa vaThomas Masvingwe vanotsinirawo nyaya yekuti uori ndihwo hwauraya nyika, vachiti matambudziko ose aya ari kurasirwa kuvashandi avo vavanoti havasati vawedzerwa mihoro kwenguva yakareba kwazvo.
Uori huripo hwakawanda hatihude isuse vashandi, asi tiri kuti hatingarege manyaya iri kubata vashandi iyoyo. Ndiyo inofanha kutanga yagadziriswa kuti mushandi atambire mari inoita kuti agone kurarama semunhu, kwete kurarama seshiri zvataakuita mazuva ano.
Asi nhengo yevechidiki veZANU PF vatafadzwa mugwadi, vanoramba kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nekusagona kutonga kwehurumende yavaEmerson Mnangagwa, vachiti matambudziko aya akasiyiwa nehurumende yaivepo yava Robert Mugabe pamwe nezvirango zvavanoti zvakatemerwa Zimbabwe.
Vanhu vanotaura mashoko ivavo akadaro hazvina kumbosiyana nevanhu vanoti cyclone Idai nedutu remafasha mari okasha rakauraya vanhu kuchimanimani nekuchipinge nekumozambiki rakakonzerwa nehurumende yeZANU PF. Zvinova zviri zvunhu zvinenge zvisina kunaka. Ngatitaurirane chokwadi sevana venyika yeZimbabwe kuitira kuti kana tida kuvaka nyika yedu togara taziva kuti dambudziko riri papi. Zvino tikatanga kunyeperana dambudziko, chirwere chacho hachirapiki because tinenge tichinyepera vanhu.
Vachitambara vanoti matambudziko mune zveupfumi ari munyika anogadziriswa chete kana pakaitwa nhaurirano pakati pemapoka ose ane chekuita nenyaya dzeupfumi pamwe zvematongerwo enyika.
There's a trust deficit, there's a confidence crisis munyika. Inogona kupedzwa chete kana paita maserious dialogue, both political dialogue, kuti tikwanise kutakama up neconsensus on what needs to be done. So the country, I think, zvakambotaurwa zviya kunzi pane madivision munyika along political lines, nyaya dzepolarization. Saka zvese izvozvo zvinoafekta kufamba zvakanaka kwemabhizinesi, zvinoafekta nyaya dzeconfidence, zvinoafekta risk factor yenyika. Even my investor haasi kunyanya kuuya akawanda kuZimbabwe tichienzanisa nedzimwe nyika.
Izvi zvinotsinirwawo navabiti avanoti kusvika munyika maitwa nhaurirano pakati pavamunangagwa nemutungamiri weMDC vaNelson Chamisa, zvinhu zvicharamba zvichiomera vanhu zvikuru varombo.
Ngatigadzirei nyaya dzematongerwo enyika pave pane kutaurana pakati paEmerson Mnangagwa akamirira ZANU PF naAdvocate Nelson Chamisa mutungamiri wedu kuMDC. Pochitaurwa kuti sarudzo dza30 July dzakafamba sei, pochitaurwa kuti nyaya yemareforms toifambisa sei, tinodhila sei necorruption fed capture. Muri kungoverenga mazuva ano umwori hunotyisa huri kudzinara. Zvinhu zvakadaro izvozvo tozvifambisa sei.
Kusvika matambudziko ose aya agadziriswa uye vekunze vanoda kudyara mari dzavo munyika vave nechivimbo nehurumende, ruzhinji rwevana veZimbabwe rucharamba ruchinonga svosve nemuromo munyika yechipikirwa. Vateereri, musakanganwa chirongwa chevechidiki cheThe Connection na8pm. Apo tiri kutarisa vechidiki vari kupomerwa mhosva yekunwa nekuputa zvinodhaka vachiita zvinhu zvepabonde pane avanenge vachiita mapati anonzi mavhuzu pati zvikuru kuvulawayo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zvikoro zvovhurwa nhasi, vabereki vakawanda vachiti zvinhu zvakavaomera. Vari pamudyandigere vakamboshandira kanzuro yeHarare voratidzira patown house. Vamwe vanhu vanofa mushure mekudhirika kwemugodhi kuNugget Mine kuMatobo District pedyo neBulawayo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange minesu zvakare mangwana. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC.
So
kwakuyisika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kwenkwezi 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
iya create i confidence phakathi kwabantu abathathu labo ngenxa ukuthi kade zikulo ukucabangelana okuningi. Omunye ucabanga ukuthi hayi uhulumeni ufihle ibhekile imali, omunye ucabanga ukuthi hayi ama-policies akhona akarayithanga, kodwa kusafuze sibili kube le confidence building.
Ukubunjwa kwamanyano kahulumende abaqatshi kanye lezisebenzi sekuveze imbono ethiyeneyo ngesikhathi umthetho we-Tripartite Negotiating Forum Bill usalolongwa. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ungene emhlangano wekasane kwele Botswana ukudinga indlela yokuxazulula udaba lokulondolozwa kwendlovu. Abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngendlala lokuswelakala kwamadlelo okubangwelwe ikungani kwezulu lonyaka. Zonke lezi ndaba lezinye ndizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ukubunjwa kwamanyano kahulumende abaqatshi kanye lezisebenzi sokuveze imbono ethiyeneyo ngesikhathi umthetho we-Tripartite Negotiating Forum, i-TNF Bill, oyiwo ozaletha ukubunjwa kwalo manyano ukhangelelwe ukuthi uzathola usekelo ephalamende ekupheleni kwayona le inyanga uhle ube ngumthetho opheleleyo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umthetho we-Tripartite Negotiating Forum Bill ukhangelelwe ukuletha abameli bakahulumende, abaqatshi kanye nezisebenzi ndawonye lapho abahlaziya indaba ezihluphayo phakathi kwabo. Lokhu kwenzakala ngesikhathi kungela kuzwanana phakathi kwabaqhatshi lezisebenzi phezu kwesimo salapha abasebenzela khona leholo eliphansi kakhulu elingeneli ukuthi imuli ziziphilise. Uhulumende laye ubeka umlandu ababhizimusi ukuthi sebeyizigilamkhuba ngokukhweza intengo yempahla ezitolo santando. Ilunga ledale lephalamende le-MDC emele Mtare Central uthi kuza kuba nzima ukuthi kube lokuzwanana kulo manyano.
I think what is critical and what is very important is the need for a formal framework that has been lacking. However,
ngicabanga ukuthi kuqhakathekile ukuthi sibe lohlelo lolu ngoba besingelani, kodwa okwakhathesi inotho yethu isesimeni esinzima kulokuxabana okukhulu. Ngakho-ke lokhu kuzenza ukusebenza ndawonye kwamabandla la kube nzima. Abaqhatshi lezisebenzi abasoze benelise ukuzwanana. Lokhu kungezelelwa yikuthi uhulumende onguye owaletha lobu bunzima kunotho yethu uyala laye ukuthatha lowo mthwalo.
Wodwa elinye ilunga ledale lephalamende le-ZANU-PF omela iChegudu West, umnumzana Dexter Nduna, uthe i-TNF izaletha ukuthembana phakathi kukahulumende, izisebenzi labo somabhizimusi.
Iya create i-confidence phakathi kwabantu abathathu labo ngenxa yokuthi kade zikulo ukucabangelana okuningi. omunye ucabanga ukuthi hayi uhulumeni ufihle ibhekile imali, omunye ucabanga ukuthi hayi ama-policies akhona akaraythanga. Kodwa kusafuze sibili kube le-confidence building nxa kusiba la ma-forum anje. Ama-forum la afuzanga kuphela abe khona ekupheleni komnyaka, kufanele maybe abe khona quarterly, abe khona monthly, ukuze sibili i-left hand ibekwazi ukuthi i-right hand yenzani.
Izisebenzi lazo zamukele leyo nkundla ye-TNF zilesikhumbuzo sokuthi esikhathini esiningi zivame ukuswela indlela yokuhlangana labaqhatshi zikhulumisana phezu kwenkinga ezibhekane lazo. Umqondisi wehlanganiso emele ababalisi eZimbabwe Teachers Association, ZIMTA, umnumzana Sifiso Ndlovu uthe i-TNF izaletha ukukhulumisana obekungekho elizweni phakathi kwamacele womathathu la.
I-Tripartite Negotiating Forum yinkundla eqakathekileyo ekuthini ihlanganise imbono kahulumende, imbono yezisebenzi kanye labaqhatshi. Nanku phela lapha kulelela kithi sesihlezi singathi sixotshana lemisila yethu, osokusitsho ukuthi intengo ziyakhwela kanti izisebenzi lazo zihlezi zixotshana lemali ukuthi ikhwezwe. Esikhangelele ukuthi-ke i-TNF nxa izawuthi isebenze izaba iy'nkundla yokuxhumana ezabopha izivumelwano eziqinileyo ezizakwenza ukuthi osomabhizinisi nohulumende kanye zisebenzi basebenze bele kuvumelana.
Umfokandlovu uqhubeke ethi inkinga ilizwe libhekane lazo sizaba isikhumbuzo esiqinileyo sokuthi ukusebenza ndawonye kwala mabandla kuphumelele, ngoba isimo senotho kwakhathesi sibophe wonke umuntu.
Ukuthembana kwamanje kwakhathesi okuzasenza sithembane ukuthi ilizwe lethu seliphakathi kwenkinga. Nanku sonke osomabhizinisi kanye lohulumende lezisebenzi sonke sesithwele ijogo lomkhaya, kakho okumela kuhle ngendlela-ke sesikhangelele ukuthi ngamunye ngamunye wethu uzangena elomkhumbulo wokusukumiswa ilizwe, hathi ukusukumisa isikhwama sakhe ngokuhwaba. I-TNF yona ngokwayo ngathi phecelezi ijinga ukuthi ithi inqabele ubuhaga obungaba khona, ubuhwaba obungaba khona phakathi kwalaba abantu abathathu abadlala nezomnotho kumbe abasenkundleni yezomnotho. Ngaleyo ndlela-ke ngithemba ukuthi kuzasebenza. Aluba kungazuze kusebenze okusho ukuthi siyabe sesivumile ukuba sifuna ukuziqhubela sisaphila thina kulelo lakithi.
Abamabhizimusi labo bathi bakhangele ukuthi i-TNF ilethe intuthuko kundlela iholo lezisebenzi elihlelwa ngayo. Usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe namhlanje uthe uhulumende ukhangele ukuthi ukubunjwa kwe-TNF kuza kwenza enelise ukuthola indlela zokulungisisa udubo lwabosomabhizimusi olubangela ukuthi bakhweze intengo yezitolo. I-TNF bill ilesikhathi lokhu ihlafunwa edayela ephalamende, kodwa umphathintambo wezisebenzi unkosikazi Sikhe Sayinzenza ekhuluma phambilini kwelanga lokunanza izisebenzi eleWorkers Day uthi ukhangele ukuthi yethulwe ibe ngumthetho opheleleyo edayela ephalamende ekupheleni kwayona lenyanga. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguGibson Bebe.
Izikolo zivuliwe namhlanje, abazali besithi abenelisi ukuthenga izigqoko zabantwana zesikolo, amabhuku okunye kanye lokubhadalela imali yama-school fees ngenxa yomnotho welizwe ongamanga kuhle. Ngakwelinye icele, ababalisi labo bathi bafuna ukungezelelwa iholo kumbe ukuhlawulwa ngemali yedola leMelika nxa uhulumende esithi bebekezele ngoba esalungisisa umnotho welizwe. Ibandla le-MDC lethule umbiko namhlanje licothoza uhulumende ngokwehluleka ukulungisisa umnotho welizwe osokubangele ukuthi abanye abantwana bengenelisi ukuya ezikolo, lempilo yababalisi ibe lukhuni. usithandekile mhlanga weStudio 7 uqoqe lo mnumzana Decent Bajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Yena othi amatitshala angamalunga alinhlanganiso akhona ezikolo kodwa awafundisi ngendlela yokubamba uhulumende ngamandla ukuthi alalele izikhalazo zawo.
Esigabeni esikhontini sasebubi kwezinye izindawo lapho esilamalunga khona amaningi njengenhlanganiso ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ababalisi bafikile ezikolo, bafika bangena ezindaweni zabo zokufundisela kodwa abazange baqhube umsebenzi besenza lokhu okuthiwa ngesilungu yi-sit-in. Lokhu sikuvalela ezikoleni ezinjengaboSiganda, omaJiji, uJohana Mafuyana, lapho amatitsha afike khona angafundisi. Kwezinye izindawo amatitsha ehlulekile ukubuya esuka emadorobheni ukuthi ebuyele emsebenzini ngenxa yokuselakala kwemali. Hlupho ukuthi indleko zokuphila ziqhubeka ziqansa zisiya phezulu, imali yokuthi abantu bexhumane yokufona ikhwelile, osokungenye yezindleko ezinkulu phakathi kwezimuli. Kwezinye izindawo imali yokugada amabhasi ikhwelile njalo, lezinye izinto eziningi-ningi ezihambelana nokudla kwasendlini lakho futhi intengo yakho ikhuphukile. Kungabe kusenzeka ukuthi uhulumende uthi akula mali kodwa ababalisi bathi umsebenzi wabo bayawuthanda, abangelakho imali yokuthi baphile nxa besemsebenzini, imali yokuthi bahambe beye emsebenzini kodwa umsebenzi wabo lokhu bewufuna bayawuthanda njalo.
Bona abantwana besikolo babuyile yini ngobuningi babo, njalo bayenelisa yini ukubhadala imbadalo yama-school fees lokuthenga ama-uniform lamabhuku lokunye?
Kwabalutshwana ababalisi ebesizamile ukuthi sixhumane labo ngezindlela zokuxhumana ezakulezinye isuku, o-WhatsApp laba sebekhona. Abaningi ebesikhuluma labo bebesithi lapho abakhona abantwana abaningi abakahlawuli imali yokufunda ezikolo, njalo futhi abanye bakhona kodwa abalutshwana abenelisanga ukuthi bafike ezikolweni. Iningi labantwana lifikile kakhulu kodwa imali yokubhadala ukuthi abantwana bafunde yiyo engakabhadalwa. Asazi ukuthi emavikini amabili amathathu azayo sizabona yini abantwana sebebuyiselwa emakhaya ukuthi bayedinga izimali zokuhlawulela ukufunda.
Lo-ke ngumnumzana Decent Bajila isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Umongameli Emmerson Mnangagwa lamuhla ungene emhlangano wekasane kweleBotswana wokudinga indlela yokuxazulula udaba lokulondoloza indlovu zona ezilenani eliqhubeka liqonga emazweni asemhlubulweni wangezansi yezwekazi le-Afrika. Kodwa amazwe angentshonalanga khanya engafuni inyathelo lokuzama ukwehlisa inani lendlovu ngokuzibulala kuzingelwa. Intatheli izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ekhona le eBotswana.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi bayavumelana lenyathela elifuna ukuthathwa ngeleBotswana elokuqalisa ukuzingela inyamazana ezifana lendlovu kuyindlela yokwehlisa inani lazo. Ekhuluma emhlanganweni wokubona ukuthi inani lendlovu lingaphathwa njani wenzelwe edolobheni leGasane kweleBotswana lamhla, uMnangagwa uthi kuqakathekile ukuthi amazwe angentshonalanga ayekele amazwe alendlovu eziningi enze akufisayo ukwehlisa lelo nani.
The one size fits all approach.
Okumele bebekwazi ukuthi i-one size fits all societies eyokumisa konke okugoqela ukuzingela indlovu kayisebenzi kumele singayivumi.
Is neither sustainable nor desirable. We must reject it.
Umhlangano lo ubizwe ngumongameli Mkhwetsi Masisi wakweleBotswana ngesikhathi ebhekane lokuchothozwa ngamazwe angentshonalanga phezu kwesinqumo sokufuna ukusungula ukuzingela kwendlovu okusemthethweni njengendlela yokwehlisa inani lazo. Okubona ngendaba ezenzakala phakathi kweleZimbabwe, umnumzana Kane Mathema utshelela umhlangano ukuthi eleZimbabwe lendlela eyokulondoloza indlovu kodwa ngesikhathi sinye kulenhlelo zokuthi izakhamizi eziphila lazo zithuthukisa kanjani. Ende Botswana la misa ukuzingela kwendlovu ngomnyaka ka-2014 ngaphansi kukahulumende owayengumongameli u-Ian Khama lisithi inani lendlovu selehlile ekuzwekazi le-Afrika. Kodwa iBotswana kanye neZimbabwe zinendlovu ezedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili lanhlanu i-250,000 osekudale ingxabano phakathi kwezakhamizi lalezo ndlovu. UMasisi layo uthi amazwi angentshonalanga akumelanga abatshele ukuthi bayenzeni ngendlovu zabo, zona okumele zincedise ekuthuthukiseni ezigabeni lapho ezitholakala khona.
Of course we should anticipate that the proposal to uplift our elephants will be vigorously opposed.
Siyazi ukuthi kuzama ukuthi indlovu zethu zingene kwesinye isigaba ngaphansi kwesayithisi kuzaphikiswa ngamazwi angentshonalanga kumbe alingizwanga. Ngiyaphinda ngithi imizamo yethu izaphikiswa.
Uplift our elephants will be vigorously opposed.
Amazwi angentshonalanga agoqela eleBrithani kanye leMelika athi uma kungasungula ukuzingelwa kwendlovu kulakho kwehlisa kakhulu inani lazo. Abanye abayizethekeli besiza kubuka inyamazana zendle ezekwazi le-Afrika bathi uma eleBotswana lingasungula ukuzingelwa kwendlovu okusemthethweni abasoke balugxobe futhi kulelo lizwe. Kodwa umongameli Hage Geingob weNamibia uthi akumelanga amazwe angentshonalanga bezame kwatshela ukuthi benzeni ngendlovu zabo bona abentshonalanga bengalazo.
Indlovu kumbe izilwane e-UK kumele bazithobe bebuye kithi bazofunda ukuthi siphatha kanjani indaba lezi yokwenza ukuthi siphumelele.
Umongameli Edgar Lungu oweZambia laye ugcizelele emazwini la esithi lesi sikhathi sokuthi amazwe lendlovu eziningi azibumbele kusasa labo ukuze imali etholakala kulindlovu lezi iphathise izakhamizi. Enye intatheli zindaba engenela umhlangano umnumzana Edmond Madlela uthi uqakathekile ukuthi amazwe la akhulume ngelizwi linye ngoba yiwo abhekane lohlupho lwendlovu.
Ababhekane lohlupho lwenani eliphezulu lwendlovu ngamazwe angaphansi kwekhaza akhoqela iZimbabwe, Botswana, Namibia kanye leZambia. Ngakho beqakathekile ukuthi bahlangane lapha eGazane ukuze babone ukuthi bangayiphatha njani le ndaba usiya phambili.
Amazwe womane ogoqela leli Angola avumelene ukuthi asekelane ngesikhathi kuya emhlanganweni we-CITES ozabanjelwa kwele Sri Lanka ngoNhlangula. Amazwe la afuna ukuvunyelwa njalo ukuthengisa inqwaba lenqwaba zempondo zendlovu abazigcine eziphaleni zabo. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngiseHabron kwele Botswana.
Yebo yebo yebo, mphakazi omuhle. Igama lami nguMike Hove. Ngithanda ukulinxusa kuhlelo lwethu labatsha, uhlelo The Connection ngo-8 ntambama. Namhla kuhlelo sixoxa ngodaba lwamadili aqoqwa ngabasakhulayo abizwa ngokuthi ngamavuzu parties. Ngempela viki kuboshwe abatsha abatholakale begange emadilini la. Abanye bebenathutshwala kulabanye njalo abakade behabula izidakamizwa njalo besemacansini lamantombazana. Omunye wamankazana la uleminyaka elithumi lantathu, 13. Amapholisa athole njalo amaphilisi asetshenziswa ngabesilisa ukwenyusa umdlandla wocansi okubizwa ngokuthi nguvuka-vuka. Kuyini okwenza ukuthi abasha baqoqa amadili la? Kuyini okumele kwenziwe nguZulu okungavimba lokho? Abafisa ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 ukuze silithinte. Lingasixhuma njalo enkundleni yokukhulumisana e-Facebook ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection ngo-8 p.m. Bye-bye!
Okwamanje ke sikhangele esivela kumanye amazwe ngamafitshane. Intatheli zindaba ezimbili zenhlanganiso yezindaba e-Reuters ezibotshwe kwele Myanmar ngecala lokwephula umthetho ophathelane lemfihlo yelizwe o-Official Secrets Act zikhululwe lamhlanje. Umongameli Maithripala Sirisena wele Sri Lanka ubika ukuba iningi labaphatheka ekuthiyweni kwamabhomba ezinkonzweni ngekhefu lephasika elizweni lakhe sebebanjiwe ngamapholisa.
Abalimi abaningi emaphandleni bakhala ngendlala lokuswelakala kwamadlelo okubangelwe ikungani kahle kwezulu lonyaka. Abalimi abakhulumele Studio 7 abahlala eGwanda esigodini eJotsholo lezinye indawo bathi uhulumende kumele angenele ukwenzela ukuthi abantu bengabulawa indlala. Bathi amadlelo asegundeke okokuthi inkomo sezisidla utshani obulenhlabathi njalo ezinye sezicuba. Ake sizwe umlimi weJotsholo umnumzana Thembelani Moyo ekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7.
Isimo lonyaka izwalinanga amanzi emfuleni izifuyo kukhwamalela kulamanzi ngitho abantu emasimini azivunanga lutho khangelele ukuthi inhlelo zomhlaba zisincedise ama organization njengabo World Division ngoba nxa kungayekelelwa sibili ngaleyo mnyaka abantu bengafa sibili kakhulu.
Singathi manje liphila ngani
abadala abakhulile kulohlelo lwesocial welfare luhamba lukakuza nje lapha nalapha abadala labana abaminyaka over 65 kube sokuthi laba abatsha njengoba ngijilo abantu benkosi bahawula ngendlala
pho baphila ngani kona pho bolabo ke abantu abanjalo.
Kunzima Dube, kunzima kakhulu sibili kulohlelo olusithembisileyo kubona la malanga lwe-ORAP lusithembisile ukuthi mhlawumbe encele uzasihawukela luzasinikeza amabili
kodwa libona ngazani bangalinika yini.
Ye ngesimo sikiso sona hayi bangasinikeza ngoba hayi kubi kakhulu abantu bengafa uhulumende esilaye lo hayi ekuncediseni abantu kukhanakala ndaba labantu ngendlala ngoba ngake kukwanise vele ukuthi abanikeze ukuthi.
Singathi ukuze liphume esimeni lesi elikiso Baba Moyo kumele lenzeni ngoba lisuze lihlale lidinga uncedo.
Nga kuyavuma uhulumende wethu abambane lamazwe omhlaba la angani alezimali kugejwe amadamu kumbe kwenziwe izibhorane zohlonzo oluphezulu lezi ezisebenzisa ilanga kuvulwa ama irrigations kufundiswa imfundiso zokuthi abantu bezimele bethelezela besebenzisa lawo madamu ngoba singathembela ezulwini njengoba sibona umkhathi lokhu tshintsha amboni ukuthi indlela le ingaphuma
kodwa amadamu angikhona ubonana ngagejwa mbani wona ngombono wakho sibili.
Ngesimo esikhona okumele kwenzakale lapha amazwe omhlaba kumele engenele mbone ngani nxa kungaba lamadona idona funding ngoba imali eZimbabwe kayikho so idona funding mbone ngani yiyo engasincedisa ukuthi sise sithola uncedo lokuthi sigejele amadamu.
Lina njengeza kamizi lingela qalisa okunye nje ukwenzela ukuthi phela nxa kubuya abantu abalemali babonthi lani liyazama phela kukhona sekekela la kuzama ukuthi lilondoloza amanzi.
Kunzima mthembo ngoba kunzima ukuthi singathi singazamani ngoba into ekhona into yonke efunakalayo ukuze uqalise into yimali so kuba nzima ukuthi sithi singathi singazamani ukuze siqalise ukuthi sibe nendlela yokulondoloza amanzi.
Izifuyo ke zime njani khonapho?
Izifuyo akubi zicakile kakhulu ukudla akukho kathesi kule hlelo ezibuyileyo ezelead ezithengisa i-stock feed ngesimo esikhona i-50 kgs ye-stock feed lethu iyadula almost $25 ngemali le yakithi ye-RTGS so imali yona leyo ukuze uyithole ngumlilo elizweni lakithi ukuze uyihlanganise uthenge leyo stock feed.
Lo ke ngumnumzana Thembelani Moyo ongumlimi ohlala eJotsholo esabeleni seMathopeleland North. UGibbs Dube uphinde waxoxa lo mnumzana Mcebisi Ndlovu ole plaza esigodini esabeleni seMathopeleland South.
Hey kubi baba kubi kakhulu sibili amadlelo ngoba lonyaka asizange sizuze izulu elaneleyo ngalokho sokwenze amadlelo abamabi
sikhangelele
ukuthi kusiyaphela inyanga isithi June kuyabe kungasela amadlelo sibili
pho liza kwenza njani Ndlovu?
Asazi ukuthi siza kwenza njani ngoba ukudla kwenkomo okuthengiswa kuma-feed manufacturers kukhwela ngeviki khathesi nje kuyi-$41 ngiyethemba kusiya ukuthi ekuphela enini kwaliviki siyabe sokufike ku $50. Lokhu kusifaka ebunzimeni obukhulu ukuthi pho sizakuthini, ngoba lentengo yenkomo yehlile kakhulu ukuthi asenelisi ukuthengisa inkomo zethu sithenge ukudla.
Pho lizakhangela ngapi manje nxa kunjalo?
Asazi baba, kodwa akunange indlela sizathengisa zwalezi nkomo ezilutshwane ukuthi sireyize imali yokuthenga ukudla. Njalo futhi sizazama ukukhuluma lohulumende, mhlawumbe angasilalela. Yikuthi anti akuvotwa kathesi, uhulumende uqina ngokunxaso kuvotwa. Manje sibe lomnyama ke lonyaka, akula amavoti akhathani, so uhulumende kasozasikhangile.
Ye, kodwa lile themba yini lokuthi lingenza okunye nje lani okungenza ukuthi inkomo zingafi phela?
Yebo, silalo ithemba lokuthi mhlawumbe singadinga ukuthenga utshani, ukuthenga yona isidi ngale divayo, mhlawumbe lokuthenga isikuba sizenzele yethu isidi esingakwanisiwenza.
Lo-ke ngumnumzana Mcebisi Ndlovu, umlimi oleplazi esigodini esabelweni seMathebeleland South, ubexoxa leStudio 7 eseplazini lakhe khona le eMathebeleland South. Ukukhankasela usekelo kukhetho oluzaqutshwa kusasa kwele South Africa sokusibanga esikude. Abantu abaningi abadabuka eZimbabwe batholakala bebabaza ezinkundleni zokukhulumisana ezebulenjini ukuthi imikhankaso yenziwa ngokuzinzileyo kungela ohlukuluza omunye, lanxa kulamabandla ehlukeneyo ezombusazwe ancintisayo kulolu khetho. Okuningi asikuzweni kuntatheli izindaba eStudio 7 uPraxedis Jeremiah.
Ibandla elibusayo ele-ANC libikwa lilakho ukunqoba njalo lonyaka, kodwa ngesilinganiso esehlileyo kancane ngoba abantu abaningi sebekhonona ngombuso walo. Ibandla eliphikisayo ele-Economic Freedom Party elikhokhelwa ngosakhulayo umnumzana Julius Malema libikwa lilakho ukwengezelela izihlalo elilazo edalele ephalamende ngoba iningi labantu selingasasekeli ngenhliziyo yonke i-ANC ngoba inkokheli yalelo bandla ibhekane lamacala amaningi enkohlakalo. Kunje umongameli Cyril Ramaphosa ukhanya engatholi abantu abaningi emihlanganweni yakhe yokukhankasa ngoba abantu bekhonona ngenkokheli egcwele inkohlakalo. Abantu bakhala ngokuthi leli bandla selingenwe yimpehlane okokuthi laloba angazanqobe kuzaba ngumthwalo omkhulu ukulwisana lodubo lwenkohlakalo lolu. Izolo lalamhlanje bekuvota ababizwa ngokuthi ngama-special voters abagoqela abaphila lobugoga, omama abazithweleyo labagugileyo okokuthi abanelisi ukuba endaweni zokuvotela. Abavote izolo lalamhlanje bafika 700,000. Abanye bonke bazavota kusasa mhla ka 18 Nkwenkwezi. Abe commission ebona ngezokhetho eye Independent Electoral Commission bathi konke okumele kwenziwe sebekwenzile belungela ukhetho lwakusasa. Ngimele iStudio 7 ngise Washington DC, ngiyoPraxedis Jeremiah.
Asingekehlukani kanje sikhangele ezinye zendaba ebesilazo lamhlanje. Ukubunjwa kwamanyano kahulumende abaqathi kanye lezisebenzi sokuveza imbono etshiyeneyo ngesikhathi umthetho we-Tripartite Negotiating Forum Bill usalolongwa. umongameli Emmerson Mnangagwa lamhlanje ungena emhlangano eKasane kweleBotswana ngokudinga indlela yokuxazulula udaba lokulondolozwa kwendlovu. Selugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gandhi, asidibaneni njalo ngo 6:30 ekuseni.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.